Nyanzvi munyaya utano uye vari mutungamiriri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vakawanda munyika vakabaiwa nhomba yeCovid-19, zvinoderedza njodzi yedenda iri iro ranetsa pasi rose.
Kuti tigere chiende tinoda about 60-70% of vaccinated. Kada tikaramba tine vanhu vashoma manjika vari kuvaccinatewa, tinoita challenge iyoyo kuti hapana protection atiri kumbotowana. Tichingoramba chitendera
vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vatiwo vanhu vakabayiwa vakawanda zvinoderedza kufamba kwechirwere ichi.
Kwakosha zvikuru kuti vanhu vakawanda mupopulation yedu vapiwe nhomba yeCovid-19. So kuwanda kwatee tichiitawo, chirwere chinoenda chichiona zvichioma kuti chitransmit kubva pane umwe munhu kuenda pane umwe munhu. Nokuti chikabata uyu akavhaccinatewa chinokurumidza kuurayiwa, pozobva mavhairasi mashoma anoenda kune umwe munhu akavhaccinatewa futi ourayiwa. Kuti chizoenda kune wechitatu kudanga asina kuvhaccinatewa chinosvika chisina simba. Ndo yatinoti herd immunity iyoyo. Kana tikavhaccinata vanhu vakawanda, tikawana critical mass yevanhu vakavhaccinatewa, chirwere chinozviona zvakaoma zvikuru kuti chirambe chichifamba chichienda kune vamwe. Saka zvakakoshesesa kuhurumende yedu kuti ione kuti vanhu vavhaccinatewa vakawanda.
Vamadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende izivisewo veruzhinji mashandiro ari kuita nhomba munyika, vachiti izvi zvikazivikanwa neveruzhinji zvinobatsirawo mukuwedzera uwandu hwevanhu vanoenda kunobayiwa nhomba idzi.
Vanhu vakaziva kuti nhomba iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira vanhu zvakadini, uyezve vanhu vari kuwana maside effects, vari kurwariswa nenhomba iyi vakawanda sei, zvii zvavari kurwara nazvo. Izvozvo zvinoitisa kuti izvo vanhu vade kubayiwa nhomba vakaona kuti iri safe. Tichiwana huchapupu hwevakabayiwa from time to time vachitaura nezvesafety neefficacy yevaccine, ndo zvichaboosta confidence yevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezveutano sezvo takundikana kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pamwe nemutauriri webaziri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 26 uye vanhu 950 nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru 10,000 nemazana 500 nevasere kana kuti 119,508, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 4,083 kana kuti 4,073. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava pamamiriyoni 2 nezviuru 13 340 kana kuti 2,013,340. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru 100,000 560 nevanomwe kana kuti 1,179,687. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.